Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi mufurombuzi 4/2019. Gurukota muofisi ya mtungamiri wenyika Vajora Mgumbo vanosungwa vachipomerwa mhosva dzeuori. Vachuchisi vehurumende vanoti havasati vagadzirira kuti dare rinzwe nyaya yeuori iri kupomerwa vaimbova gurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Prisca Mfumira. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voshanyira nzvimbo inogaiwa mvura yeMorton Jeffrey. Vamwe vagari vemugweru vochema-chema nekudhura kuri kuita magetsi, asi Zesa ichiti iri kubatsira varombo. Zvinhu zvoramba zvakaita manyama amire nerongo kuzvipatara nekuramwa mabasa kwavana chiremba nekudzingwa kwevamwe. Muchirongwa cheLivetalk na 8 p.m. tiri kutarisa nyaya yeuori hunonzi wapa kuti nyika igwadame. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 a.m. mufuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.